Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tunosangana zvakare manera anasi uri musi wechina, kurume 30, 2017.
Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mubato raMai Joyce Mujuru mobuda ropa vanhu vachirwira zvigaro.
Hurumende inodaidza madzishe nevakuru vemakereke kuti vave zvapupu zvinofanira kuroverera Pastor Philip Mugadza pamosva yavari kupomerwa.
Makakatanwa ari muzano PF pakati petimu la Coast and Generation 40 otsviriridza.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Sangano reInstitute for Young Women's Development rinoti riri kushanda nemamwe masangano evechidiki mukukurudzira madzimai echidiki kumaruwa kuti atore zvigaro zvematongerwo enyika musarudzo dza 2018. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri muzvare Glanis Changachirere vanoti vatanga basa iri zvichitevera musangano wavakaita gore rapfuura, uyo wakaratidza kuti madzimai echidiki kumaruwa haana zvigaro mungava mumakanzuru kana muparamende. Muzvare Changachirere vanoti madzimai aya anosangana nematambudziko akawanda akaita sekushayiswa mukana, mirizhonga yezvematongerwo enyika nezvimwe, uye ivo vari kuita basa rekuvadzisa nezvekodzero panyaya dzesarudzo.
Basa redu huru isusu nderekunge tichidzidzisa madzimai echidiki maererano nekodzero dzavo uye nebasa ravanaro rekuita kuti vange vachiwanikwawo vachinyoresa kuvhota kuti vakwanise kunge vachisarudza vatungamiri venharaunda dzavo. Tichidzidzisana navo zvakare kuti vachinge vasarudza vatungamiri vavo ibasa ravo zvakare rekuti vange vachiteerera vachibvunza vakuru vavo maererano nezvirongwa zvekudiniro zviri kuitika.
Muzvare Changachirere vanoti kana madzimai aya akasadaro anosarira munyaya dzebudiriro nekuti hapana anenge achisimudzira nyaya dzavo mumakanzuru kana muparamende. Vanotiwo kunze kwemuparamende nemumakanzuru madzimai echidiki anofanira kutora zvigaro zveutungamiri munzvimbo dzavanogara. Muzvare Charity Chaturuka vesangano reZimbabwe Young Women for Peace Building vaudza Studio 7 kuti zviri kubuda pachena kuti madzimai echidiki ekumaruwa haana ruzivo nezvekodzero dzavo. Vanotiwo rimwe redambudziko rine madzimai aya ndere kushaya mari dzekuti vatsvagise rutsigiro kana vachida kupinda musarudzo.
Sakuti mari zvose chaivo chokwadi havana, especially vari kumamisha ikoko havatori namaresources. Zvofanira kuti information one havana, maresources acho havana. Saka ndo imwe yatirikuona nedambudziko rekuvabvisira mashure kuti vave vanotora macandidate position kuti vave vanovhotera nekuti havatori namaresources acho.
Mumwe wevechidiki kuda kwaShemakanda uyo anoshanda neYouth Initiative for Community Development Trust anotiwo vari kubatsira vechidiki vange vemadzimai kana varume kuti vazive kodzero dzavo musarudzo. Vati ichokwadi kuti kunyange vechidiki vakada kumira pasarudzo nyaya yemari inonetsa uye panofanira kutsvagwa nzira yekuvapa mari dzekuti vapinde musarudzo. Vanoti semamiriro akaita zvinhu vane mari kana vanobva kumhuri dzakapfuma ndiwo chete vane mikana yekupinda musarudzo. Zvare Changachirere vanoti pasi pechirongwa chavo cheRight of Way Give Way Campaign vari kukurudzira hurumende, mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira kuti apewo mukana kune vechidiki kuti vakwikwidze musarudzo dzinotevera. Vanoti vanozviziva kuti izvi zvinogona kutora nguva asi pari zvino vari kuda kuti zvigaro 60 zvinopiwa madzimai zvisingakwikwidze muNational Assembly, 30 zvinofanira kupiwa vechidiki. Mamwe masangano ari kushanda neInstitute for Young Women's Development Development, they are not Zimbabwe Organization for Youth in Politics, Platform for Youth Development, Plumtree Development Trust, Pamwene Mission to Live Trust, Ndada Mira Studio 7, Mwarare, Ndini Ivan Chifera.
Mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa re National People's Party iro rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vanonzi varova vari kukwikwidza chigaro chekuva munyori webato iri vaGift Nyandoro paBront Hotel muHarare nhasi. Vaviri ava vanonzi vange vakandirana makobvu nematete nezvesarudzo yeutungamiri webato. Bato iri riri matambudziko sezvo mazuva mashoma apfuura rakambopatsanukawo zvakaita kuti vamwe vasare vari kubato rinonzi Zimbabwe People First. Mukuziya nyaya iyi tabata vanyandoro kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Wongo vamawari revandi ataka yandingati pachirungu cold blooded attack. Ndanga ndakashaikirwa naamai kusanyati saka ndanga ndichitogadzirira rwendo rwenda kurufu saka ndasvika pahotera inonzi Bront. Ndopananga ndichida kupinda ipapo ndobva ndanguvaona ndina kuona kuti vabva nekupi. Vasvika vachifemereka vakati unonditukirei. Pavanga vachiti unonditukirei ndakati ndakutuka kupi. Zvikanzi waburitsa statement muNews Day yekuti mai Mujuru vari committed to coalition uye hakuna party position yeNational People's Party maringe nekuti mai Mujuru vari kunzi vakatsamwa nekutanga malida akaindotsa vatsvangirai panyaya dzecoalition. Ndikati wongu ndo correct position, mai Mujuru havana munhu wavakatsamwira uye vachiri committed kunyaya dzecoalition. Uye ndikavabvunza kuti waverenga here statement yangu, ukaiverenga pane pandakutuka here? Nekuti imi vamawarire pandakaverenga statement yenyu zvinoratidza kuti maitaura pfungwa dzenyu. Saka ndopa vada kuti ndiataka. Vane mukadzi mutsvuku wavanga vanaye ane madrezi ndobva atanga kuva restrainer. Ndobva vafamba vachidzokera kumota ndazvonde vanga vakapaka paside yerudzi rwebenz yavo vachiti I want to shoot him, I want to shoot him, I want to shoot him. Saka ndafunga kuti pamwe vakunotora mufuti mumota asi hapana kuita nguva vabva vadzoka zvakare. Ndokubva vanditi kana uchifunga kuti unoita secretary general weparty haufanira kuita secretary general weparty nezvimadhara zvako zvaunotsigirwa mavhaire pepangomo harawa dzakwe idzodzo namvundura. Ndikati kozvana mvundura vana mavhangire vana pepangomo zvapinda papi? Zvikabva zvanzi navamawarire Cuthbert Nyube ari kutizohwina weza uchida kandi hausi kuda naPetronella Musarurwa. Saka ndiri pakati pekukatika mazwi kuti zvavari kutaura zviri kubva kupi. Ndopa ndangonzwa vandivo vaBoots paibvi rangu ndobva ndangotona ipapo. Saka pakutanga ndambofunga kuti gumbo ravhunika asi ndabva kwana chiremba vakandiudza kuti idislocation ende zvandiri kutaura izvi ndiri kuenda kusejari mangwana.
Saka mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Zvandiri kutaura izvi ndatobva kumaavenues ndiri kuenda paresindra police station kuti ndinoo mhangara nyaya yangu izvozvi. Ndine gweta rangu vaEdwin hamuna kwadi.
VaGift Nyandoro ndevebato reNational People's Party rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vanga vari parunare muHarare. Taedzawo kubata vamawarire panhare mbozha yavo uye paWhatsApp asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kana kupindurawo mashoko atange tichivatumira kuti vatipewewo divi ravo.
Hurumende inonzi yadaidza madzishe nevakuru vemakereke kuti vave zvapupu zvinofanirwa kurovera Pastor Philip Mugadza pamhosva yavari kupomerwa. Vadaidzwa vanosanganisira Ishe Negomo vekumazowe kumashonaland central, Ishe Zvimba vaAlfred Tome, mutungamiri weApostolic Christian Council of Zimbabwe vaJohannes Ndanga, pamwe nemukuru wemutungamiri nemuzukuru wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaRobert Zhuau. Hurumende iri kuda kuti vanhu ava vabatsire mukuroverera Pastor Mugadza nemhosva yekuzvidza madzishe, makereke pamwe nemhuri yekwaMugabe. Gweta riri kumirira Pastor Mugadza vaobeishava vanoti Ishe Negomo vari kumirira nyika, vatome vachimirira madzishe kudunhu rinobva mutungamiri wenyika runove Mashonaland West, kuchitiwo vashuwa wachimira muri ya kwa Mugabe. Asi vashava vanoti kuvepo kwevafakazi vanoremekedzwa zvikuru uku hakuna zvikuru zvakunoshandura panyaya yekupomerwa vamugadza sezvo vari kuramba vakamira nere kuti havana mutemo wavakatyora. Pastor Mugadza avanove mukuru wekereke Remnant Church vari kupomerwa mhosva yekutyora Section 42 yeCriminal Law Codification Reform Act. Vamiswa vapasta Mugadza vamiswa zvakare pamberi pedare nhasi mune imwe mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mureza wenyika. Vashava vanoti pasta Mugadza vari kutarisirwa kudzoka zvakare mudare musi wa 5 kubvumbi pachanzwika nyaya yavo yekurota nezvekufa kwavamugabe pamwe neyekuzvidza mureza wenyika.
Nyaya yechipiri yavapinda nayo mudare vamugadza ndeyekuti vakapa chiprofita chekuti mutungamiriri wenyika ari kuzofa mumwedzi waOktobha zuva ra17. Saka hurumende haina kufara nechiprofita chemhando iyi. Nokudaro nhasi pataenda kudare hurumende yaunza vafakasi vakati wandei vane chiremerera kune madzishe auya. Madzishe akamirira nyika anoti nyika inonzwa kuzvidzwa kukuru nechiprofita chavamugadza. Koitawo mamwe madzishe ari kubva kwazvimba kunova kunzvimbo kunobva purezidendi vari kuti ivo vakarwadziwa nekutukwa kwakaitwa mwana wavo vamugabe. Nokudaro vachange vachipa ufakasi wavo pamberi pedare kuti vakarwadziwa kusvika pakadii. Vamwe vafakasi vari kuuya zvekare ndiavo vari kuuya vakamirira mhuri yekumutungamiriri wenyika vachitaurawo kurwadziwa kwavakaita nechiprofita chavamugadza.
Kuuya kwevafakazi ava kungashandura zvakadii nyaya iri kupomerwa vamugadza?
Isu hationi zvazvo zvichinyanya kushandura mamiriro enyaya zvokutaura kwatakaita kuti inyaya zvekare isina maturo uye hazvisandure mamiriro akaita chiprofita. Vari kuramba vakangomira nechiprofita chavo kuti pakashayikwa zvinoitwa nekuda kwechiprofita ichi zvichazoitika kumberi hapana anozozvifarira. Nekuti vamugadza vari kuti vakapa mukana mutungamiriri wenyika kuti agadzirise imba yake vanofanira kutonge vachifara kuti vane muprofita pakati pavo anovaudza zvichauya.
Ivo madzishe ari kupinda achinomira sevafakazi vakanga varipo here pakaitwa chiprofita ichi?
Ndisingatauri hangu zvakanyanya kudzikadzika nenyaya iyoyo sokuti yapamberi pematare, asi kubva mune zvatiri kuona zvinhu zvemanzwira nzwira zviri kuitwa namadzishe awa namadzimambo. Vanhu vatinoremekedza zvikuru asi sezvo vasarudza kuuya kumatare tichangoshanda navo samashandiro atinongoita vese ava vanenge vasarudza kuuya vachiti vane umbowo hunobatsira matare edzimhosva.
Vaobhesha vandogweta riri kumirira Pastor Philip Mugadza vanga vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Maute hurumende yeUganda anoti mumwe mubatsiri wemukuru wechikwata cheLord's Resistance Army, Joseph Kony, azvipira zuva rimwe chete mushure mokunge America yazivisa kuti ichasiya basa rekutsvaga chikwata chinozivikanwa nekutyora kodzero dzevanhu ichi.
Vamwe vagari vemukamba yemuSouth Sudan vakasiya misha yavo vanoti mukuru anoongorora chibvumirano cherunyararo chakaitwa muna 2015 anofanira kudzingwa basa. Vagari ava vari kupomera vaFestus Mohae, vanovesa chigaro weJoint Monitoring and Evaluation Commission kana kuti JMEC, mhosva yekundikana kutaura kutaura nekwavanoti kuurayiwa, kubatwa chibharo nedzimwe mhosva dziri kuitwa nemauto ehurumende kuvanhuwo zvavo.
Vakuru vakuru vehurumende yeMalaysia vabvumidza kuti mutumbi wemukomo wemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un uregerwe. Mutungamiri wehurumende vana Debrazak vanoti mutumbi vava Kim Jong-nam avakaurayiwa mwedzi wapera panhandirendege Kuala Lumpur upiwe ku North Korea mushure mechikumbiro chemhuri.
Zvinhu zvaita manyama amire nerongo zvakare mubato reZANU-PF mushure mekunetsana pakati pezvikwata zviviri zvinonzi zviri kurwira kuzotora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Mubato iri mune zvikwata zviviri zviri kunetsana chinonzi Generation 40 nechinonzi Team Lacoste, icho chinonzi chinotsigirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Parizvino vano vari kuoneswa ndondo nekutarisana nekudzingwa mubato vari muchikwata cheG40 uye vanosanganisira amai Sera Mahoka, amai Eunice Sandi Moyo uyewo nemugovera. Vamwe vanonzi vari kuronga kuratidzira kubhindura kusafarira kwavo mumwe wevakuru vechikwata cheG40 vaSevia Kasukuwere. Vakasukuwere vari kutiwo bepanhau reHerald rapindirawo munyaya iyi richitsigira vechikwata cheTeam Lacoste. Asi sangano reWomen's League rinoti ivo vakasukuwere ndo vari kupindira munyaya dzemadzimai.
Amai Mahoka naamai Sandi Moyo vari kupomerwa mhosva dzeuori nekuzvidza vamunangagwa naamai Grace Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi uye sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana. Tatanga nekubvunza vamangwana nezvekunetsana kuri mubato ravo.
Kuzunguza kuti mashizha akaoma adonde. Takaita problems akadaiwo muna 2014 kukabuda vana mai mujuru vakabva vangoita hove yabuda mvura. Pakabuda vana vamutasa vanga vari vatingati misimboti chaiyo mikuru Windingwi muZANU-PF. Iko zvino vanguva vatana vakungotekaira. Asi musangano unongoramba wakamira kuti twi wakasimba zvauri. Handisi kuti pane vari kukwanisa kubuda. Ndikuedza kuti kuzunguzika kunoitika kunoita kuti dzimwe nguva panodonha makonye. Kana musina makonye mumuti hapana chinodonha. Chiyamuri kuona muZANU-PF ndo inonzi demokrasi. Nokuti hapana zvokungoti vanhu vari kungobvumirana zvakati zvakati. Aiwa, ino ndo yatinoti vibrancy yepati iyoyo.
Vamudzengi vari kuti izvi riri kuratidza kuti muno utongo hwejekerere muZANU-PF umu.
Kutaura kunoita vakuru havangazoti tine matambudziko, havangabvumi kuti mumusha mapinda nyoka inenge ichibva mumusha makaremo. Asi chokwadi chiripo ndechekuti mubato reZANU-PF izvozvi hamuna kumira zvakanaka. Mune mvonga mupopoto, mune kurwisana. Kurwisana kurimoku kunenge kwakanyanangana neiyo nyaya yokuti kana vamugabe vakazoti vakomana ndaakusiya ndiani unopinda, ndo nyaya iripo. Hatingadi kuti tivande chokwadi chakadaro.
Vamangwana, hanzi zvese zviri kuitika izvi kutungana kwembudzi, asi nyaya hombe ndiyo iye kuti ndiani achatora chigaro chamambo.
Izvo tikaramba izvo tinenge tanyepa. Vanhu vari kudawo chigaro izvi, asi chigaro chine munhu akagara ka. Saka handisi kuti kuti munhu anofanira kuzogara anogara abva. Kana kune vari kufanira kuteya mari vavo, vanoteya mari vavo. Nyaya iripo ndeyekuti zvakuvadza musangano weZANU-PF, zvauraya musangano weZANU-PF here? Aiwa, musangano weZANU-PF waona kufana.
Vamudzengi, todzoka kwamuri, tiri kuona kuti rwendo runo zvinhu zvinenge zvabatana nevarinofungidzirwa kuti vari kuchikwadha chinonzi G40. Sei zvadaro semaonerenyu?
Ndingati yavo chete ndovapinda munyata. Chendinangotaura ndechekuti mubato reZANU-PF mune makakatanwa. Vose vari kuzvisana pamwe. Zvinomboitikawo kuti verimwe boka racho rinombonzi Lacoste ndo vanonzi vamunyatwa izvi popindawo vamwe. Hatingi inyaya dzinongoti dzirikubudisa pachona kuti mune makakatanwa muZANU-PF. Ndo chokwadi chiripo. Nyaya yokuti huto mama chihwaro hwejekerere haina kunyanya kusimba, nokuti jekerere riri kunoita muZANU-PF. Mukatarira zvakaitika kumasvingo, masarudzo dzakaitwa dzese ngadzidzokorogwe, dzese ngadziitwe, dzoitwa futi zoramba. Kureva kuti jekerere racho riri kuramba. Pane nyaya dziripo dzekuti pane vamwe vari kuda kunyangira vamwe.
Vanhu vanganyangirwa nokuisa maelections here nai? Vanonyangirwa vanongopingwa ndare. Kana mukaona pachitoitwa maelections kuti munhu wese ngazve express, ndo yatinoti people's power kaya makatarisa iyo. Saka musanyanyo zvinetsa izvozvo. Tati imimi vari kunze manetsekaneiko matara avaridzi? Sati tizukeza na masimba. Njoja nishaita kuti tikunde musarudzo yedu. Chino tisimbi sa 2018. Ene tiwi na fute. Saka kana tisimbo wina 2018. Saka chakusikisa ichi. Kana chakunesa ichi.
Waamu zengi.
Hongu gari mudama hawe kutavira chibadera nishisha. Asi chokwa tindeke kutu mbatu wa muna kumia wakanaka. Zino tukulewa kuti pato. Nukuza mila kwa rakaika wakanaka huku. Zino kuna kutanga nisha mnyaye saruja. Kano tukulewa kutu wa gati nisane kutu wende mwitari. Mwitari zewa kasi mba zekuti kinebelane kiti kukule jana masi mba. Kiti chokwa linya kutukuru bila ana masi mba.
Nyanzvi mnyadzo zvimatongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNST Mudzengi vanga vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU PF kuUK province vaNick Mangwana avo vanga vari parunare kuBritain.
Mapepa na waka shumirira arukurambizwa nevagari vekwa zvimba mudunhu reMashonaland and West kutengeserwa mudunhu iri. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipanya inotevera.
Vagari vekwa zvimba vanoti kubva pakamborambidzwa mapepa nhau akaita seDaily News, News Day pamwe neThe Standard kuverengwa matunhu akawanda munyika muna 2008 munguva yesarudzo, mapepa nhau aya achiri kurambidzwa kutengeswa nanhasi munharaunda mavo. Mumwe avo vanoita basa rekutengesa mapepa nhau pamuromedzi Growth Point uyo asina kuda kudomwa nezita audza mutori wenhau weStudio 7 kuti azvishamise kuti haasi wenzvimbo iyi sezvo aibvunza bepa nhau reNews Day iro anoti rakarambidzwa kutengesa kubva muna 2008 kusvika pari zvino.
Herald newspaper ndora tinokwanisa kuwana kuno ende kuna rimwe ruzivo rwakasiyana siyana sezvo news zvichibuda nepakasiyana pana rimwe ruzivo rwatikakwanisa kuwana even kana kumastation kunogwa kubata akanyanya tinotozonzwa nemaredio anobata kuma nharaunda kwese kuma radio yakafana neStudio 7 ndovatatakateerera mudzimba.
Izvi zvinotsigirwa nemugari wekwazvimba wechidiki Lamek Mboma uyo anoti vagari vakawanda vave kuteerera nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 kuti vazive zviri kuitika munyika. Anotengesa mapepa pamurombedzi uyu anoti mangwanani ega ega pane nhengo dzevasori dzinouya paanotengesera kuti vaone kuti haasi kutengesa mapepa nhau asingabvumirwe munzvimbo iyi. Anoti pane vanhu vashoma vanoita zvekutumira mapepa nhau akaita seDaily News neNews Day asi anotovapa zvakawanda sezvo achityira upenyu hwake.
Rodouya badunotouya rine vanhu tongoita vekufara kawanda.
Mukura anoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs officer muboka remedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vanyasha nyakunu vanoti vanhu vose munyika vanofanirwa kunzwa kana kuverenga zvavanoda sezvinobvumirwa nebumbiro remitemo wenyika. Vanyakuni vanoti basa rebazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko nemedia commission kuti vamise vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu vekwazvimba kana dzimwewo nzvimbo dzine dambudziko rakadai munyika. Kurikota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaChris Mushowe vanoti ivo vane chivimbo chekuti vanhu vose vari kunzwa nekuverenga zvavanoda asi vanoti kana paine vari kurambidza vanhu kuverenga zvavanoda vanofanirwa kuzvipindurira. Mugore ra2008 iro rakaitwa sarudzo dzanga dziine mhirizhonga vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vakadzivisa kutengeswa kwemapepa nhau ayo vaifungidzira kuti vanonyora zvakaipa pamusoro pebato ravo nevatungamiri vavo vanosanganisira mutungamiri wenyika vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 pamurombedzi ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo vanotungamira muutambi wetsiva Charles Manyuchi veOriental Boxing Promotions vanoti manyepo ekuti vakatambidzwa mari kuti Manyuchi arohwe zvisina tsarukano mumutambo wake weWorld Boxing Council. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Mashoko ari kufamba muZambia ari kuti Manyuchi nevanomutungamira vakatambidzwa mari inoita iyo zviuru mazana maviri zvemadhora. nevanoita zvekubheja kuti Manyuchi adamburwe zvisina tsarukano naKwadratilo Abduzarov wekuUzbekistan mumutambo wavo wesvondo rapera weWorld Boxing Council webhande resiriver. Izvi zvazara zvekare muzvinyorwa zvinoverengwa neveruzhinji pasi rese zvinodaidzwa izvo kunzi social media, izvo zviri kutenderedza kuti mutambo wetsiva uyu wakapera usati watambwa. Asi maneja waManyuchi vaChris Malunga vakataurira vatori venhau muSingapore kuti manyepo kuti vakatambidzwa mari, vachiti ivo zvavari kupomerwa izvi imhaka inotyisa.
Some of these comments are very negative and totally.
Mitauro iri kuitwa iyi ndeyemanyepo nekuti hakuna zvakadaro zvakaitika. Mitauro yakadai inouraya mutambo nekuti imhosva huru zvikuru yatiri kupomerwa. Manyuchi akapunzirwa pasi kaviri maminetsi maviri nemasekonzi makumi mashanu nematanhatu munharaunda yekutanga, izvo zvasimudza mutauro kwete muZambia chete asi nemuZimbabwe kuti pane zvakaitika chete mumutambo uyu. Kukunda kwaManyuchi kwaipa avo vanoita zvekubheja masendi makumi matatu padhora rega rega, asi kukundwa kwake kwaipa mari yakawanda kuchibhadhara iko madhora maviri nemasendi makumi mashanu padhora rega rega raibhejwa. KuSingapore uku ndiko zvekare kwakaita mitauro yeAsia Gate, apo chikwata chenyika chenhabvu chemaWarriors chainzi chaitengesa mitambo apo chairohwa zvisina tsarukano. Asi vaMalunga vanoti Manyuchi akadamburwa nekuti akapinda munhandare achidherera KwaDratilo, vachiwedzera ivo kuti mutambi weZimbabwe uyu akashanda nesimba anokwanisa zvekare kuwana mukana wekurwa naKwaDratilo kuti atore bhande rake iro akarasikirwa naro. Pari zvino KwaDratilo atarisana nemutambo naDmitry Mikalenko wekuRussia uyo akadamburwa naManyuchi gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mwedzi wevanhukadzi uri kupera mangwana.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Nako kambo yowe yowe kubva kuna Alen Chimbetu, tapata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mubato raMajoyce Mujuru moita kusagadzikana zvitevera kurwisana kwevamwe vatungamiri.
Hurumende inodaidza madzishe nevakuru vemakereke kuti vave zvapupu zvinofanira kuroverera Pastor Philip Mugadza pamhosva yavari kupomerwa.
Makakatanwa ari muzano PF pakati petimu Lacoste neGeneration 40 otsviriridza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande natungamiri Nkomo munhau dzechiNdebele.